Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Patriotism vari kutoona senge chunhu chingatofosekedzwe vanhu, but patriotism iconcept kana kuti zvinofa kungoflowa from kungonzi uri muZimbabwe and unofarira zvekuitawo unofarirawo nyika yako. But kana usingafarirawo zvekuita Zimbabwe kana nyika yako, then haungambofosekedzwi kunzi ufarire hurumende yako.
Makurukota ehurumende anonzi akabvumirana nezviri mubhiri rePatriotic Act uye kuti rive bhiri rive mutemo wemunyika.
Kuamerica kuno ndinotova navana vanobva kuZimbabwe, vamwe vacho pavanonyora unoshayiwa kuti vakapasa here form 4 kana grade 7 zvayo, wovona kuti pamwe kupasa kwacho ndikoko. Saka zvinonyadzisa nokuti zvavanonyora vunoku nezvavanoita zvinenge zvichiongororwawo navamwe.
Varume vana nezuro kuChipinge vakatongerwa mwedzi misere mujeri mushure mokuwanikwa vane mhosva yokutengesa bvunzo dzezimsek kuvana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yava Emmerson Mnangagwa inoti inogutsikana nemutemo unoranga vanhu vanonzi havadi nyika yavo, vanonzi vanotaura zvisina kunaka pamusoro peZimbabwe vachikurudzira kuti nyika itemherwe zvirango. Hurumende inoti mutemo uyu wakafanana nemutemo wekuAmerica unonzi Logan Act, uyo unorambidza zvizvarwa zveAmerica kuita hurukuro nehurumende dzedzimwe nyika zvakamirira America. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti Logan Act iri kutaurwa nehurumende yeZimbabwe yakasiyana zvikuru mukuti Logan Act nezviri mubhiri rePatriotic Front zvinorambidza zvizvarwa zveAmerica kutaura nehurumende dzekunze zvakamirira hurumende yeAmerica, vachiti mutemo wePatriotic Front uno wePatriotic Act unotyora kodzero dzevanhu nokuti unorambidza vanhu kutaura zvavanoda kunyange vari kunze kwenyika. VaMasiye vanoti hapana munhu anomanikidzwa kuda nyika yake, zvikuru kana hurumende yenyika yake ichimunzvenyerira. Naizvozvo mutemo uyu unongova imwe nzira yehurumende yokudzvanyirira zvizvarwa zveZimbabwe.
Uyu mutemo uyu tagara tichitaura kuti mutemo uyu hausi hauna kubira zvakanaka. Mutemo watinoziva kuti uri kuuya uchida kumbunyikidza kutaurwa kwenyaya dzekodzero, especially kana uri kunze kwenyika.
Tinoona hurumende inoti zvanzi mutemo uyu wakafananidzwa nemutemo wekuAmerica unonzi Logan Act. Chii chamungatiudza pamusoro pePatriotic Act neLogan Act yokuAmerica?
Logan Act chandingataura ndechekuti paLogan Act muAmerica munomu hapana munhu achakombitwa nayo payakaiswa. But mutemo unotaura kuti haukwanisi kunegoshieta on behalf of America. But tichitarisa nyaya yePatriotic Act yatotaura, especially makada kutarisisa maMP eZANU-PF kana kuti maadvocates ayo Patriotic Act, vari kuzviona vachiataka vanhu vakaita sevanomirira maopposition political parties vanenge vachienda vachiadvocata for human rights. Semaziviro andinoita, hapana munhu akambonzi aenda achinonegotieta any contract or negotiating any deals on behalf of the Zimbabwe government. But maonero ari kuita vanhu vari kugadzira mutemo uyu maonero akasiyana, pakuti America iri kutaura kuti iwewe haungamboendi uchino representa hurumende kwa unungu ori kukuku. But kuzimbabwe manji inyayo kuti iwewe haunga mboende uchino taura pa msoro pe zunu zirugu itika mzimbabwe kunyanyanya kumbunyi kidzo kwema rights mzimbabwe kana kunyanyanya nyaya zima sanctions.
Tirikuona kuti shokoro kuti patriot riri kutambiwa naro zvikuru mumutemo uyu. Patriotism kana kuti kuda nyika yako kunomanikidzwa here? Pane mutemo unorambidza munhu kuti asava anoda nyika yake?
Zvinhu zvationa zvimeshamisa zvokuti patriotism vari kutoona senge chunhu chingatofosekedzwe vanhu. But patriotism i concept kana kuti zvinofa kungoflowa from kungonzi uri muZimbabwe and unofarira zvibito unofarira nyika yako. But kana usingafarira zvibito Zimbabwe kana nyika yako, then haungambofosekedzwi kunzi ufarire hurumende yako iyo ichikumbunyikidza marights. So yeye patriotism tikona kuti kumbunyikidzwa zvekare kwatoda kuzama kuitwa nemutemo uyu kuti tifarirei nangwe tisiri kuita zvinhu zviri right, of which zvinhu zvisina kunaka.
Mutemo uyu zvawava mumabhuku zvawava kushandiswa, munoona sei mberi uko uchakonzera zvinhu zvakadini mberi kwatakatarisa uko?
Kumberi kwatakatarisa uko mutemo uyu ndikuona senge ucharamba uchipatsanura vanhu muZimbabwe nenyaya yekuti vakarerekera kupi pamanyaya dzematongero enyika. Kwatada kuenda seZimbabwe kufa kuri iko kuti vanhu vafa kubatana, ungave weZANU-PF ungave CCC, but kana pachiitwa nyaya dzinovaka nyika zvinhu zvokuti munhu wese anofahuwa ari achifara kuva but nemunyaya yemutemo uyu uri kuuya uchiwedzera kupatsanura vanhu yatingati segregation kana kuti polarization yevanhu nenyaya yematongero enyika. Saka hapana zvauri kuumba nekuvapo, but ndiona senge uri kutostrena yatingati maissues edemocracy anofanwa achiumbiridzwa nehurumende kuti vanhu vafare vachinzi isinopa kuZimbabwe kana kuti vanhu vafare vachidemonstrata kana kuexpressa maopinions avo ezvinhu zvaichiitika kunyanyanya nyaya dzekodzero dzevanhu.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Gurukota rezvokufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mutemo uyu wakakurukurwa zvakasimba nemakurukota ehurumende akabvumirana nezviri mariri uye kuti rive mutemo. Dare redzimhosva muChipinge nezuro rakatonga kuti varume vana vapike mwedzi misere muJerry mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokutengesa bvunzo dzeZimsec kuvana vechikoro. Izvi zviri kuitika mushure memazuva mashoma umwe mutevedzeri wemukuru wechikoro nemurayiridzi kuCholocho vakatongerwa makore matatu muJerry mushure mekupara mhosva yakadai. Vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyaya yokutengeswa kwebvunzo yave nemakore mazhinji ichiitwa, vachiti hurumende yaigona kuva yapedza dambudziko iri kare kare asi iri kutadza kuita izvi pamusoro peuori hwanetsa munyika.
Izvi zvinouraya vana vechikoro, vana vadoko vatinotarisira kuti vazo tora nyika vachipfuudzira mberi. Zvinonyadzisa nyika zvekare yeZimbabwe, kwese kunozoenda vana ivavo kunodzidza. Sokutaura kwandaita kuAmerica kuno, ndinotova navana vanobva kuZimbabwe, vamwe vacho pavanonyora unoshayiwa kuti vakapasa here form 4 kana grade 7 zvayo, wovona kuti pamwe kupasa kwacho ndiko. Saka zvinonyadzisa nokuti zvavanonyora unoku nezvavanoita zvinenge zvichiongororwawo navamwe kwete neni chete vobva vashoresa nyika. Saka zvinodhirisa ufumi hwenyika uori hwokuhu hunoenda kufundo, nokuti fundo ndiwo musimboti wokubudirira kwenyika ipi neipi zvayo.
Tikatarisa nyaya iyi Profesa Masocha, yava nemakore ichingoitika, chii chinotadzisa kuti hurumende ivhare zvese zviri kuitika izvi zvisaramba zvichiitika. Munoona sekuti vane chido chokuvhara here kana kuti kuda inyaya dzinongova nyaya dzouori? Vanotadza sei kuzvimisa zviri kuitika izvi kwemakore ose awa?
Chinonyanya kutadzisa ndicho uori hwadzikamidzi. Vana vari kuzvarirwa muuori, vana vari kurerwa muuori, vachizokura vachienda mumabasa, saka havaoni chakashata nouori. Ndozvatogara nichitaura kuti nyaya youori ipere yecorruption iyi ngaiiswe masyllabus kubvira kupresh, zvichiratidzwa vana pachena kuti uori hauna kwahunotisvitsa tose. Unenge uchitozviuraya iwe pachako nevana vako nedzidza rako zvese nenyika yako kana ukaita uori. Saka hakuna dzidzo iyoyo, hakuna hwaro huriko mudzidzo hunodzidzisa vana kuti uori hwakaipa. Vanhu vaakungoona vanhu vakuru vachiita uori vozoti ndo mararamiro acho. Madhiri, madhiri hapo naapo, madhiri. Saka vana vari kurerwa muuori havasi kuona chakaipa chinenge chiri muuori imomo. Zvinobva zvatotiuraya isu senyika, nokuti vana vachazotora utonge ava vanga vave pati ipi zvayo, vachange vachingozoita izvozvo zvavanenge vakura vachizviita vachiona, bvunzo dzichingoshambadzirwa chero zvikabatwa chero zvikasabatwa. Asi tinozonatso kuzozviona mumaitiro avana vacho kuti chii chavanozoita chinozoitawo kuti nyika ibudirire.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Panguva iyo nyika zhinji pasi rose dzichicherechedza mazuva ekuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai re16 days of activism against gender-based violence achatanga nechishanu, mutungamiri wesangano repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti zvakakosha kuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha munyika. VaGoliath vanoti hurumende inofanirwa kudzika mitemo inoranga vanotyora kodzero dzemadzimai, avo vavanoti kodzero dzavo dzinombunyikidzwa panguva dzekufamba vachikwira mabhazi nemichovha. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Hlanganya uye navaGoliath nezvenyaya iyi.
Sukuti mishonga inosangana navafambi vachimbunyikidzwa kuti vange vachikwira michovha nemabhazi avasingadi, uye zvakare vachichajiwa mari zisingaenderana nemari dzinenge dzambotaurwa vachatanga kukwira inopera rini. Vanhu vanoiswa panguva yakaoma apo pavanenge vada kuita sarudzo yekukwira mabhazi kuti vaende munzvimbo dzakasiyana siyana kazhinji. Vanhukadzi vanobatwa nhengo dzemiri nokudhonzwa dhonzwa. Izvo ndoti hazvina hunhu zvokuramba zvichingoitika. Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe tinongokurudzira kuti dai vanoona nezvematare vaisa mutongo wekuti vanhu vanobatwa vachiita izvi vanoenda kunogara mutorongo kwegore kana kuti 6 months kana nokubhanwa zvakare kuti asazowanikwa achishandira panzvimbo iyoyo kwegore kana kuti 6 months zvakare. Isu sevafambi tinoti hatina kusununguka kana tiri muziteshi kana chida kukwira mabhazi da kuita sarudzo yatinoda.
Tinoona kuti muri kutaura imi kuti pane dambudziko zvakare kune dzimwe nzvimbo dzekuwana mabhazi iwaya ekuti vanhu vaende kwavari kuda. Mungatiudza kuti inzvimbo dzipi idzi uyezve zvii zviri kuitika?
Vanhu vekumabvuku, Tafara, Gazebo, nzvimbo dzakakomberedza padanzira ruva vaona moto kuti vange vachipinda muguta reHarare vachienda kumabasa. Apo mabhazi anga asingawaniki nemakombi kuti vange vachienda kumabasa. Vanhu vazokwira mota dzemapuraivheti nedzimwe dzakadaro kuti vange vachienda kumabasa. Izvi zvatiri kuti zvinofanira kugadziriswa kuti mota dzinotakura veruzhinji dziwanike. Takatarisa ndingangoti Eastern Side yeHarare zvifambiso zviri kunetsa zvikuru.
Pangagadziriswe sei?
Dambudziko iri rinotoda kuti paiswe musoro pamwe chete nemastakeholders ese ari mutransporti yatinoti panodiwa kuitwa iatinoti transport indaba kuti nyaya idzinyasozeiwa tizvigadziriswe tise musoro pamwe chete tutsvake zvatingaite kuti mota dziwanike dzinotakura vari zhinji tichienda kumabasa apa tikutambirawo futi zvichemo patinobva mumadhorobheni ndingati mutaundi muguta mota dziri kukasika kupera dzinotakura varveri zhinji zvinozoita kuti vanhu vakwire mota dzematsotsi zvikuru zvatikunyanyotyira sevafambi ndezvekuti kana tichinge tapedza basa nguva yapera anoti malate hours ingangoti vanhu tirikusangana nemota dzemakororo atisingazivi nekuti kunenge kusisina mabhazi nemichovha yatinoti iri maassociation.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye westudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti sangano rinonzi Teachers for Economic Development ED riri kunyengetedza varairidzi vasina mabasa kuti vapinde muchikoro chebato rezanupf cheHerbert Chitepo School of Ideology kuti vadzidziswe zvinotarisirwa nebato iri kuti vagopiwa mabasa. Bepanhau iri rinoti sangano reTeachers for ED riri mubishi rekutsvaka varayiridzi mumatunhu ose. MuNewsday makare hurumende inoti vanochengeta nzvimbo dzemabhizimisi akazvimirira kana kuti masecurity guards ose anofanirwa kudzidziswa basa nemapurisa eZimbabwe Republic Police ichiti mbavha dzakapakata zvombo dzanyanya kuwanda. MuChronicle gurukota rezvemari vamutuli Ncube nhasi vachaparura bhajeti renyika regore ra2023 vari kumuzinda mutsva weparamende kuMount Hampden. MuNewZimbabwe.com umwe wevakafanobata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai biti vanoti mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika pamusoro pezvamamiriro akaita zvinhu munyika haana maturo vachiti vanhu veZimbabwe havana nyika naizvozvo havanzwisisi kuti vamunangagwa vari kutaurei. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 anatanuka wandina najonga pani miri. Aiwa, tinofara nebasa ramunoita. Takungofarira zvedu 2023 yadai kusvika padhuze. Timboona kuti ndianani. Timbonogadza hedu mukomana pastate house. Vagaro varipo nenyoka yavo muhurwa.
Studio 7, Studio 7 apo, aiwa ndokutendai, ndokutendai ve Studio 7. Tendai ve Studio 7, ndokutendai 7. Ayo senangu ndotenda Studio 7, kubva kura chaichaiwo Studio 7 yakatirera. Hatitomborari kana tisina kumbonorwa Studio 7. Studio 7 inotivhura pfungwa, isu vechidiki. Munhu wechidiki wese akavhurwa pfungwa neStudio 7. So ndokutenda veStudio 7 murambe makadaro nemwoyo wenyu wakanaka munotoita kuti tirare chete tanzwa nhau dzenyu. Aiwa ndinotenda, ndotenda chaichao. Mwari akuitire zvakanaka.
Aini ndoda kutsigira baba vataura vachiti muri bias makanyanya kurerekera kubato ririkutonga muZimbabwe. Aicho ichokwadi hozi tikada kutarisa chaivo chaizvo panhangirini panyaya yekuti vanhu vezanupf vari kutaura aiwa nguva munoyazawapa munhu anogoenda 5 minutes 6 minutes kana 10 minutes achingotaura rega kuchitiwo tapinda kusisiwo aiwa 5 seconds hadzipana anenge abvisiwa munhu iye ameno kuti paya pamunotaura muchiti hatina kwatakarerekera munenge muchirevese. Because ameno pamwe vanhu vesisi havana chavanoita chine musoro kana kuti zvavanosperawo vachiita. Bhozi, kana ivo vatapi venyuwe nhavo vacho vamune muchitauro kuti vari kutora nhavo vachizokupai imimi, hapana patinonzwa vachitombotaura nyaya dzesisi. Nyaya dzesisi dzinedzingo dzekuti ava vari kupurizoni ava vazoitwa sei nyaya yavo, ikangodaro chete zvaperera ipapo. Tichida kuti tichiuyo kune zvaitwa napurezidendi Chamisa, hapana chinotaurwa. Kana zvavaitawo hapana chinotaurwa. Ameno kutipawo mune muchipaona useba, tibatsireiwo tikwanisewo kunzwa masaidhi ese ekusisi. Hozi, ZANU-PF everyday iri kunyanya.
Ya masikati masikati, mukoma Hwande, ndiri muLimpopo pachimfeza apa. Ndine nyaya yandiri kuda kutaurawo inobata vazhinji vabereki vane mwoyo wokubereka. Ndivo vandakamira navo mukutaura kwandiri kuita kudai. Panyaya yechild abuse yevanasikana vari kubatwa mabatirwo asina kumira zvakanaka, ndo pandiri kuda kunyanya kutaura pamusoro papo. Nyaya iyi yanga ichida kuti chirongwa ichi matanho matare ane chirongwa chokuti vana vasikana vabatwe zvakanaka mukugara muupenyu hwedu. Ndanga nichitinini vaifanirwa kunge vachi vemutemo ngavabudise mafone numbers avo pese pese pavanotaura nezvechild abuse, ngavabve vataura nezvemafone numbers avo abude pachena, kuitira kuti ani nani akwanise kuita sei, akwanise kutora mafone numbers iwayo. Then kana paitika chiitikwa chinenge chaitika, munhu akwanise kufona direct kudepartment irero.
Kutaura tirei pano pastudio fere. Ningi government yedu inoti toda kuomesera vanhu vabereki vachabata kana kuti vanhu vakuru vachabata vana chibharo, right? Zvakanaka izvozvo, ndomashoko egovernment iwo akanaka zvingavoveri nokuti vanhu vari kushungurudza. Dambudziko rinozovapo nderekuti regai tichikuudzai mugovernment yacho munozvinge mugovernment yezimbabwe. Dambudziko rinozovapo nderekuti munozoshandisa politics pabasa, zvokuti kana munhu wamunoziva kuti uyu unoshandira ZANU-PF zvakanyanyisa, nyeyochi rakabata munhu chibharo, zvinototsikwa-tsikwa, but imuri kukurudzira kuti unofanira kuomeserwa. Saka vamunoda kuzoomesera ndivanani, nokuti mazuva anawa vanhu vazhinji vari kuita mhosva, vanhu vazhinji vari kunyanyita mhosva muzimbabwe, vanhu vezanupiefu, nokuti ndio vasingati havana chino chavanotya, because ezvilonga chingova nekadhi plus achizikanwa kuti tinomhanya nemusangano, ndiye woita zvisina nebasa, ndo utavangochiva chana chaachiva wochitora. Nyika yedu haina kwainini ndavabereki. Gavhumendi ingangogumira kutaura seizvezvi nokuti zvinhu zviri kuitika munyika, asi muchaona kuti zvinoitwa kuvanhu vaviri kana vatatu vamunoziva vezanupiefu. Batai mumashoko angu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumapipi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose, uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Tava kuchienda kumitambo yeFIFA World Cup au yazve murume anofarira zvenhabvu. Amsekiwa, takawana mitambo mina nezuro, chii chakakubata yapa?
Ah, mitambo mina ya nezuro, aina kubuda the way yanaka nijifunga kuti chabuda. Pa game re Germany ne Japan. Takapa kuti Germany change charava Japan, but mnokwaziya bora mutambo. Japan yazokunda Germany 2-1 and Germany yanga iri favored to win, but mnokwaziya bora mutambo and they have monumental task against other teams mugrupu mavo. Then kwaita Morocco ne Croatia zvakapera zviri mangange. Then Belgium ne Canada is expected ndandaka fungira kuti Belgium ichakunda Canada yakundwa 1-0. Then Spain ndabafunga kuti mazvobozwa zvingawande kudaro inenge yakuita kunge basketball. But sezvinaiwo Spain actually it looks like it's a strong team. Saka tichazongoona kana va mu the round of 16, but 7-0 hazvizodi kudaro pa World Cup.
Chii chiri kuitika kumatimu mahombe aya? Germany ichirohwa neJapan, tikaona zveArgentina ichirohwa neSaudi Arabia. Chii chiri kuitika pavamusekiwa?
I think chiri kuitika ndechekuti makochi ematimu mahombe oro maplayers pache zvavo vari kuunderestimate what other small teams can do. That's number one. Chimwe chandiri kufungira chiri kuitika ndechekuti bora, as long as a ball can go to the other end of the half, that ball can still get into the net.
Nhasi musi wechina tine mitambo mina mumagrupu akasiyana-siyana. Kune Switzerland neCameroon, munopaona sei apa?
Apa pari kunetsa kuti zvichapera sei, because Cameroon is a very strong team kuAfrica, but mukaona the way my teams in Europe, the way they play soccer, they tend to play soccer positional soccer. Saka ndinoona kuti Cameroon win up, but ipapa handisazoziva, i 50-50. And kuona kuti it can go either way, but I think a draw would be a fair result.
Muno umwe zvemutambo mugroup G imomo, Brazil iri kusangana neSerbia, munozviona sei?
Aiwa, Serbia I think itimu inokwanisa kuroveka. Ndiri kuona Brazil ichiwina.
Mugroup H, Uruguay iri kusangana neSouth Korea nhasi, munomuona sei mutambo uyu?
Uyoyoyova ndiri kuona iri favored to win, but South Korea it's also a strong team, vanhu vari very fast, and munokwaziva ukaapply speed mumutambo webhora uyu, speed can make a difference. But Uruguay ine more experience, ndiri kuona ichikwanisa kuwina.
Mugroup H, mutambo wekupedzisira wanhasi, Portugal iri kusangana neGhana.
Yeah, ndiri kuona Portugal ichiwina, because Ghana ndo ine the youngest team mutournament. It's the youngest in the sense yekuti maplayers vane experience, and kuPortugal ndo kunotambira anonzi Ronaldo, nyanzvi yebhora. Saka ndiri kuona ichikwanisa kukundawo Ghana by a small margin.
Kana makatarisa mitambo yataona kusvika pari zvino, munofungei nemafambiro ari kuita FIFA World Cup 2022?
So far so good in terms of the quality of players. Hatiri kutarisira kuti vange vachikwanisa kutipa isu vaoni, and zvakarongeka, zvinhu zvacho ilusa zvakarongeka, and zvinhu zviri kutinakidza isu vaoni pakuti ndo patinokwanisa kuonawo bhora racho at the highest level.
Vamusekiwa, tinotenda zvikuru namashoko amatibatsira nawo. Ndichadzoka zvikare nhasi mugotitaurira zvamunenge maona. Ndinotenda chaizvo.
Thank you mukoma wande.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Makurukota ehurumende anonzi akabvumirana nezviri mubhiri repatriotic acts kuti uve mutemo wenyika. Varume vana nezuro kuChipinge vakatongerwa mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokutengesa bvunzo dzezimsek kuvana vechikoro. Nhasi mitambo yenhabvu dzeFIFA World Cup 2022, Qatar ichatamba neSwitzerland, kuQatar, Switzerland ichatamba neCameroon, Uruguay ichatamba neSouth Korea, Portugal ichatamba neGhana, kukuwo Brazil ichatamba neSerbia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.